vanoshanda nesangano rinomirira kodzero dzengochani retransmart muzvare nesaidzinoreva vanoti vanofunga kuti vakawanda kubva kusangano ravo vachaenda kunovhota nhasi. Vaendera mberi vachiti ngochani dzine shuviro yekuti hupfumi hwenyika hugadziriswe. Vatiwo kunyangwe vaigaro tukirirwa nekunyombwa navamugabe havana chavanokwanisa kuchinja nekuti ndezvekuzvarwa nazvo.
Sekuona kwedu tinoonawo sekuti vamunangagwa vakaona kuti kana uri mune zvematongerwo enyika uchida kuvhoterwa hakuna vhoti inonzi ndeyengochani kana kuti ndeye munhu asiri ngochani, munhu munhu. Saka kubva pavakasvika vakanyarara, havana chavati vataura. Saka kazhinji munoona kuti hate speech inonyanyokuwanda kana vane masimba varivo vari kuzvikurudzira. Vamugabe vaibva vataura kuti handidi ngochani, vane pavakatombotaura kuti mwana wangu ndinomurova kusvika ungochani hwapera. Chavanokanganwa ndechekuti haungomuki woti nhasi ndoda kumboita ngochani, mangwana handichadi kuita ngochani. Munhu unotozvarwa une majinzi iwayo ekuti anenge akanganisika pakuti nhengo dzako dzabuda dziri dzemukadzi, asi iwe unenge uchinyatsokunzwa kuti aiwa, ini zvimwe zvinhu zvangu zvese ndiri munhurume. Haisi nyaya yekusarudza kuti ndoda kuita murume kana mukadzi, inyaya yekutongozvarwa munhu akati.
Vati semunhu wose munyika vanodawo shanduko, nekudaro vachanovhota.
Mukutaura kwatinoita navo patinoshanda, vari kuratidza kuti rwendo runo vanonovhota nekuti havana chekutya kana kutyira upenyu hwavo pavanoenda kunovhota. Uye vari kudawo kuti paite shanduko inozovabatsira kuitira kuti remangwana ravo ringe riri rine pundutso. Nekuti kana ikonomi yemuZimbabwe isina kunaka, haingoshatiri ngochani chete, inoshatira munhu wese. Saka ivo vari kuona kuti vanofanira kunge vari kufambidzana neuzhinji hweZimbabwe kuitira kuti shanduko yavanoda ikwanise kuwanika.
Vanoti ngochani hadzisi mumadhorobha chete.
Nyaya yengochani haizi yekungonzi vari mumataundi chete kana kuHarare nekuBuruwayo chete. Takatomboenda kwashe anonzi Sherukuru, tikatonoona kuti nekumamisha vanhu ivavo vanotorimo, vanotozikanwa.
Mashoko aya atsinirwa naamai vemusaibhonzo vane sangano rinomirira ngochani, vachiti vakasangana nemamwe masangano akadaro gumi kutanga kwemwedzi uno kuti vataure nezvenyaya dzokuti ngochani dzivhote gore rino.
Takasangana seLGBT sector about 10 organizations vari muno vanovakoreta vari muzimbabwe. And then pane maaia edu atakaita kudown yendo sector yatoda kukumbira gavhumendi kuti vatarisewo nezvedu mapes emaLGBT especially takatarisana nemaelections aoya tichitodawo kuinvolve kuthe voting process and go to meet stake official and also to meet the parliamentarians, the councillors, the MPs, and the teachers. So we decided to come up with this conference to continue sezvinhu zvakanakatisikangoita zvokunyora matsamba mamwe acho hatombozvirevo. Saka takafungwa tichitangoita samaguta ekuteskosai tinogona kuzvikoa.
Amai Bhonzo vanoti makare vaitotya kubuda pachena nekusvika kurohwa.
Chero handinoonawo kuti muzvarau maiti kana maelections akuitwa matransman mamwe aitochengeta ndizvo. Kungotya chete kuti tikangobatwa tinoparedzwa pakusangana, haiko zvine zvakona, haiko zvakonaaiaiaa yakaita hausi vanhu vanenge vaaaaaaaaa.
Vanoti iko zvino hurumende yakatovhura chipatara chinorapa ngochani mushure mekupiwa mari nesangano reGlobal Fund. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.